This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 1 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinova zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuratidzira kwataita kuSouth African side kwafamba zvakanaka, sekuti inyaya yanga ichibata mabandiko akasiyana-siyana ane chekuita nemabhizimusi ekuno kuSouth Africa, anosanganisa vanotengesa hembe nezvimwewo muzvitoro zvavo vanonzi magura kuno kumaIndia, kuchisanganisirawo nemachina, kuchisanganisirawo zvekare nebandiko rezvetransport.
Poita mhirizhonga paboda reBelt Bridge, vanhu vachiti havasi kufara nedanho rehurumende rekurambidza kupinda munyika kwezvimwe zvinhu zviri kutengwa kubva kuSouth Africa. Masangano evashandi vehurumende anosunga kuramwa mabasa panguva iyo mapurisa achirambidza varayiridzi kuratidzira pamahofisi egurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti mapurisa ari kutsvaga vaS Lumumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBelt Bridge panga pasina chakanaka zvichitevera kuratidzira kwaita zvizvarwa zveZimbabwe pabhodha iri, pamwe nevemabhazi vedzimotokari dzinotakura zvinhu pamwewo nevezvitoro vachinyunyuta nedanho rakatorwa neZimbabwe rekurambidza kupinzwa kwezvinhu zvakasiyana-siyana munyika. Zvinonzi zvimwe zvivakwa zvezimura zvapiswawo muchiitiko ichi. Hurumende yakadzika mutemo weStatutory Instrument 64 uyo watanga kushanda nhasi ichirambidza kupinzwa munyika kwezvigadzirwa zvakawanda zvainoti zvinokwanisa kugadzirwawo munyika nemakambani emo. Kwave nekuratidzira kumativi maviri emuganhu, vamwe vachiratidzira vari kudivi reZimbabwe, vamwe vari kuMessina kudivi reSouth Africa. Tabata vaDennis Juru vesangano reInternational Cross Borders Association avaratidzira vari kudivi reSouth Africa.
Kuratidzira kwataita kuSouth African side kwafamba zvakanaka, sekuti inyaya yanga ichibata mabandiko akasiyana-siyana ane chekuita nemabhizimusi ekuno kuSouth Africa, anosanganisa vanotengesa hembe nezvimwewo muzvitoro zvavo vanonzi magura kuno kumaIndia, kuchisanganisirawo nemachina, kuchisanganisirawo zvekare nebandiko rezvetransport vemateksi, pamwe chete nevanhu vari kurambidzwa kuti vange vachiendesa zvinhu zvavo kuZimbabwe, vawanikwa vachibatika navo pakuratidzira kwaitwa muzuva ranhasi.
Saka kuratidzira kwenyu kwanga kwakanangana nehurumende ipi? Tichiona kuti hurumende yeZimbabwe ndo yakatora matanho ekurambidza vanhu kupinza zvinhu, asi maratidzira muri kuSouth Africa.
Chidangwa chedu chachiri chekuti kuratidzirwe Belt Bridge yese, bhodha yese kubva kuZimbabwean side kusvika kuSouth African side, asi nekuda kwekuti hurumende yeZimbabwe inotya kuti kuitwe mademonstrations yarambidza vanhu kuti vademonstrate kuZimbabwe, vanhu vakanga vanotifaya mapurisa kuti kwaizova nekuratidzira, asi havana kuwanikwa vachibvumirwa muzuva ranhasi kuti vange vachiratidzira. Saka kuSouth African side ndo kwakwanisa kuti kunge kuchikuratidzirwa, sezvo mapurisa eko asina kurambidza vanhu kuti vange vachiratidzira.
Kuratidzira ikoko kwamaita kune zvakwakanganisa here mukufambiswa kwebasa pabhodha ipapo?
Kuratidzira kwataita kwakanganisa basa zvikuru, sezvo magedhe ese akuwanikwa achivharwa neveSouth African Revenue Authority kuti panga pasina munhu anga achizenge achipinda muSouth Africa kana kubuda. sezvipapa ine kuratidzika kukuru uye mapurisa eSouth Africa abva avhara mugwagwa kuti kusawanike kuine mota dzanga dzichipinda sezvo dzaigona kupinda panjodzi yekuti vanhu vanga vakawandisa vasingakwanisi kukontroreka zvakanaka saka bhodha ravharwa zvekuti hakuna kana bhizinesi ranga richiitwa pabhodha
Vanga vari chisvarwa chezimbabwe vadenis juru vesangano reinternational cross border association vari parunare kumesina kusouth africa nestudio 7 Bato rinopikisa removement for democratic change rinoti hurumende inofanira kutenda kana yakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kuti ivane rubatsiro Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera
Vatapiwa mashakada vanoona nezvemari nekuvandudzwa kweupfumi mubato removement for democratic change inotungamirwa navamogen tsvangirai vati nyika yazogwadama uye kuparurwa kwemari yemabond notes pamwe nekusapa vanhu mari dzavo dziri mumabhanga hazvigadzire nyika yoenda kumawere Vamashakada vati bhanga reIMF rinenge richingoda mari yaro uye haritarisi kutambura kunenge kuchiita nyika kusvika yazvibudira pachena kuti haina mari inonzi pachirungu highly indebted poor country HIPIC.
Chikwereti cheZimbabwe nedzimwe nyika chakuita icho mari inokwanira kuita $10 billion United States dollars. Chikwereti chakakura kuti chibhadharwe hazvigoni.
Vamashakada vati hurumende inofanirwa kubvisa mutemo wekuendesa upfumi kuvatema kana kuti Indigenization Act kuti iwane mari inobva kunze kwenyika. Vatakanai Murei vanoona nezvekusimudzirwa kwemakambani nekutengeserana mubato reMDC vashoropodzawo hurumende yavamugabe nemutemo wavakaisa wokumisa zvinhu zvinotengwa kunze kwenyika zvizhinji zvacho zvichibva kunyika yeSouth Africa.
Nyaya yafanira kutanga yagadziriswa ndikuratidza kuti iyo maindustry yakambomira sei. Izvi kuti zvinyatsobatsira hazvinyatsoita kuti mangwana chaye chaye industry inge yasumuka. Industry yedu yagwadama, ida kuwedzerwa mari, mabhanga ana mari.
Asi gurukota rinoona nezvemaindustry vaMike Bima vanoti hapana kudzokera kumashure pachirongwa ichi.
A statutory instrument 64 yakavapo nokuda kwehumiriri hwaibva kune vemabhizinesi vamwe vacho vaiuya ari makambani vamwe vaiuya vari mubatanidzwa weZNCC zvinoita kuti tinge tichikwanisawo kuzopa mari kuhurumende tichiwana mabasa akawanda atinochengetedza nokudaro hurumende yakaona zvakakodzera kuti timbovapa chinguva chipfupi chokumbovati aiwa zvokunze ndikazvimbomira
mashoko awa anotsinirwa nava Andrew Tsiga mumwe muzvina bhizimusi muHarare
polisi yaiswa nehurumende yedu yekurambidza zvinhu zvinobva kunze kwenyika zvikuru zvinobva kuSouth Africa tinoisapota zvikuru
ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
Zvichakadaro, sachigaro webato reMDCT muAmerica vaDeni Moyo vanoti mhuri yebato ravo iri kunze kwenyika iri kubatana pakunamatira utano hwemutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai ava vakazivisa svondo rino kuti vane chirwere chegomarara rematumbu. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavhelasi Muhlanganya uye weStudio 7 navaMoyo pamusoro penyaya iyi.
Tinonamatira vatsvangirai president wedu tichivatenda futi kuti vakabuda pachena nehealth yavo because nguva dzakawanda maleaders anenge achida kuwandisa kuti pane zvinenge zviripo president wedu akaratidza kuti munhu wevanhu and transparency ndo chinhu chakakosha saka akaudza vanhu kuti ndozvaari chatinoziva ndechekuti the surgery yaakaitiwa kuSouth Africa was a success saka zvaakutoita manje ndezvekuti aite chemotherapy saka we are very hopeful and tinoziva segamba guru rakasurvive zvakawanda zvichibva kuZANU PF ichi chirwere chinhu chidiki kwavari toziva kuti vachaita right very soon
Asika tichitarisa kuti iye zvino vachangirai vari kurwara, chii chichaitika mubato pari zvino panguva apa vachange vachinaya? Zvii zvinofanira kuitwa makatarisa bumbiro remutemo webato renyu?
The good thing ne party yedu MDC ndeyekuti it's a movement iri democratic in a leadership that is elected nevanhu. Saka pane hierarchy ne chain of command kuti kana president is incapacitated asingakwanisi kuperforma machuties avo, pane munhu ari very well competent to step in and the vice president wedu Thokozani Khupe takamuona kuti akastepa in akato lead ama demonstrations akaitiwa kuBulawayo ne akaitiwa kuMtare. Agara ari munhu ari ready, ndosaka she's been winning pama congress edu kuti arambe ari vice president kuna president Morgan Tsvangirai.
Avanga varisa chigaro webato reMDCT vanomirira America vaDan Moyo vachitaura naMavelous Mhlanganya weStudio 7 vari pamuzinda weStudio 7 muWashington DC. Masangano evashandi ari pasi peApex Council pamwe nevamiriri vevashandi vari muboka rezveutano vasangana muHarare vakasunga kuti vashandi vose vehurumende varamwe mabasa kubva musi wechipiri svondo rinouya senzira yekuratidza nayo kuhurumende kutsutsumwa kwavo nekunonoka kwavo kuwana mihoro yachikumi. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti chisungwa chabuda mumusangano wavo uyu chabva mupfungwa dzevashandi dzavakapa kumasangano avo. Asi vanoti kunyanga hazvo pave nechisungo chabudiwa nacho pamusangano waitwa nhasi uyu, vane urongwa hwekusangana nevashandi vose vehurumende mangwana kuti varatidze simba ravo rekutaura nezwi rimwe chete. Vakafanobata chigaro chegurukota rezvemabasa nevashandi vasupamandiwa nzira vaudzawo Studio 7 nerunhare kuti hurumende iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa dambudziko revashandi vayo. Ngatinzwe hurukuru yataita naamai Alexander pamusoro penyaya iyi.
Maunions ese anga akamiririrwa nevamiririri vavo vachiunza zvavakawana pavakameta tsvakurudzo yekuti todini nedambudziko ratiwira rekuti hurumende yatadza kutipa mari patanga tichifanira kuti tiipiwe masalaries edu. Saka nyaya iripo ndeyekuti vese zvakare vauya nezvisungo zvekuti vashandi vari kuti hatigoni kungogara takanyarara izvi zvakadai zvichiitika kwatiri nekuda kwekuti mari iri kunzi yakapiwa vashandi vazhinji vavo vane maloni. Saka vari kuti vasara vasina mari yekuti vakwanise kuuya kubasa. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvavasi kukwanisa kuuya kubasa vari kuti zvino handiti vashandi vanenge vachitarisira here kuti ndinge ndiri kubasa. Saka vari kuti it's unfair labor practice. Saka naizvozvo vese vauya vachiti mamembers avo ati panofanira kutorwa action yekuti zviratidzwe kuti hazvina kumira zvakanaka.
Saka matotora here matanho ekuzivisa mushandirwi kuti vashandi vari kugunun'una vangangotora matanho ekuramwa mabasa?
Hatisati tadaro, tine musangano mangwana wandaitaura uya wekuti tiri kuti vashandi ngavauye titaurirane zvionekwe kuti tiri kutaura tiri pamwe here, zvionekwe kuti nyange zviri kuuya maripoti ndiwo here nekuradzawo kuti takabatana. Saka mangwana tichange tine meeting muHarare yatichange tichitaura nevashandi uye vashandi ndo vachatiudza kuti tinotora action ipi.
Saka vanhu vasunga kuti matanho anga atorwa zviri zvekutanga riini?
Vanhu vanga vachiti kutotanga chipiri tinogona kuti tichitanga kutorawo matanho atinokwanisa kuita nokuti hatikwanisi kuya kubasa. Vazhinji vari kutanga tine maloni, saka mari iye zvayakangoiswa mumabhengi maloni akabva abatwa vakasara vasina mari. Saka vazhinji vari kuti hatigoni kungonyarara, hanzi mwana asingasema anopfira mumbereko. Saka ndo saka tazoti orit, kana zvizvo zvabva kuvanhu ndo zvatichaita saizvozvo. Saka mangwana tichange tine musangano iyoyo wekuti uchazotizwa kuti tichafamba sei.
Avanga varisa chigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mapurisa muHarare nasa arambidza nhengo dzesangano revarayiridzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe kuratidzira dziri pamahofisi egurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa. Sangano iri ranga richida kuratidzira senzira yekunyunyuta nekunonoka kwavo kuwaniswa mihoro yavo yachikumi. VaChinamasa vacho vanonzi vari kuFrance uko vari kupemha mari kunyika dziri musangano reEuropean Union. Meya wedhoroba reguta reharare wa Bernard Manyenyeni nasi vaburiswa muusungwa mushure mekunge mutongi wedare Remedia Street atura mutongo wekuti vanga vaunzwa kudare risiri pamutemo. Mutoro wedwe na Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare Remedia Street vavakai chikwekwe vatura mutongo wekuti vamanyenyeni vaburiswe muusungwa vachiti mapurisa vaunza kudare kwadarika maawa makumi mana nemasere. Uku kuchikora bumbiro idzvare mitemo yenyika. Mutongo wavachikwekwe unotevera kukakavadzana kwanga kuchiita gweta ravamanyenyeni muzvinafundo Love More Maduku pamwe negweta rehurumende vaMichael Reza panyaya yenguva yakasungwa vamanyenyeni nemusi wechitatu vachangobuda mudare repamusoro reHigh Court iro rakatura mutongo wekuti vamanyenyeni vadzoserwe pabasa ravo. Vamanyenyeni vaudza dare kuti vakasungwa nenguva dza 10:25 nechitatu azimwe nhengo yesangano rinorwisana neuori reZimbabwe Anti-Corruption Commission vaSevius Kufandada vapa uchapupu mudare wekuti vamanyenyeni vakasungwa nenguva dza 12:40 kunyange zvazvo mushure mekubvunzurudzwa navamadhuku vakufandada vazoburitsa tsamba kana kuti meseji panhare mbozha yavo yakanzi tatotora yakange yatumirwa noumwe wavanoshanda naye nenguva dza 11:17. Nekune rumwe rutivi mutungamiriri wesangano recombined Harare Residents Association vamfundo Mlilo vapawo uchapupu mudare wekuti vakafonera vamanyenyeni vakabva vavaudza kuti vasungwa neAnti-Corruption Commission vakazosvika kumahofisi kwesangano iri nenguva dza 11:42 vakarambidzwa kutaura navamanyenyeni. Mumutongo wavo vachikwekwe vati zviri pachena kuti vamanyenyeni vaunzwa kudare nguva yakatarwa nebumbiro remutemo kuti munhu amiswe pamberi pedare yadarika saka nokudaro vati havana masimba ekunzwa nyaya yanga yaunzwa kudare ichipomerwa vamanyenyeni. Vamadhuku vanoti vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Mutongo uyu wanga wakanaka, tinofara nemutengo wapiwa.
Mumapepa angari pamberi pedare vamanyenyeni vanga vachipomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kupa basa kumakambani anoti Distinctive Consultants Services, High Post Consultants Services pamwe neErnest and Young vasina kutevedzera mitemo kana kuti procurement procedures. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba varamba kuti sachigaro webato richangoumbwa reViva Zimbabwe vaS Lumumba varumawo kwemapurisa sezvakataurwa nevanoshanda navo nezuro. Amai Charamba vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kutotsvaga vaLumumba vachivapomera mhosva yekunyomba mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro. Pakuparura bato ravo kuambasada Hotel muHarare, vaLumumba vanonzi vakatukirira vaMugabe. Amai Charamba vanoti vaLumumba vari kupomerwawo mhosva yekuti vari kushandisa mashoko eruvengo kana kuti hate speech zvisingatenderwi nesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission. Magateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave. Tambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica nhasi yawedzera dzimwe nyika sere panyika dzinonzi dziri kukurudzira kuendeswa kwevanhu muunhapwa kana kuti human trafficking. Mugwaro rakaburitswa nemusi wechina, hurumende yakawedzera nyika dzinoti Burma, Haiti, Djibouti, Papua New Guinea, Sudani, Suriname, Turkmenistan neUzbekistan. Munyori mukuru anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vati bizimisi rekuendesa vanhu muunhapwa ratosvika mabhiriyoni zana nemakumi mashanu. America inoti pane vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri. vakeri vanoti vadiki vari kumanikidzwa kuita zvechiuto. Urongwa hweIndia hwekutengesa zvombo zvemhando yesatellite kuVietnam hwasvika padanho repamusoro-soro. Zvinonzi kupinda kwaita India mugungano reMissile Technology Control Regime kuchabatsira kuti ikwanise kuwana rutsigiro kubva kunyika dzakawanda, zvichapa kuti China yanga ichida kudzivisa India kutengesa zvombo izvi ikundikane kuzviita. Nyika dzinoti Indonesia neMalaysia dziri kudawo kutenga zvombo izvi. Dare repamusoro-soro remuAustralia rambosendeka parutivi zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa muna Chivabvu. Izvi zvinotevera kuramba kutambira zvakabuda musarudzo kwakaitwa nevaikwikwidza musarudzo idzi vaNorbert Hofer vakakundwa nemavhoti mashoma. Nhasi mhuri yeZimbabwe yabatana mukurangarira mushakabvu vaJoshua Nkomo. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera. Kuulawayo vanhu vaforawo muguta vachirangarira vaNkomo.
Muchakabvu Joshua Nkomo vakaberekwa musi wa7/10 muna 1917 kuKezi kumaTheberland South. VaNkomo vakashaya musi wa1/10 muna 1999 vakaradzikwa kumarinda eHeroes Acre musi wa5/10. Parufu urwu vanhu vainge vari mavhu nemarara, uwandu husati hwamboonekwa pamarinda aya. Munguva yehondo vaNkomo vaizikanwa nemazita akawanda nemabasa avakabata munguva iyi. Vamwe vaivati Father Zimbabwe, vamwe vachivati Chibwe Chitedza, vamwe vachivatiwo Umdala Wetu. VaNkomo vakasimuka munyika muna 1942 vachienda kuSouth Africa kunodzidza, uye vari muchitima vakasangana navaInoku Dimbuchena uye vaHerbert Chitepo, avo vakavakurudzira kuti vapinde munyaya dzezvematongerwo enyika. Vari kuSouth Africa vakaita ushamwari navaNelson Mandela uye Sesere Tsekama vekuBotswana. VaNkomo vachidzoka kuZimbabwe vakasvikoshandira kuRhodesia Railways uye vakamirirawo vashandi panguva iyi. Muna 1955 vakaitwa mutungamiri weAfrican Workers Union, zvakapa kuti vabve vapinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Muna 1960 bato reNational Democratic Party rakaumbwa uye vaNkomo ndivo vakasarudzwa kuti vatungamire. Vamwe vainge vari nhengo dzekomiti yebato iri vanosanganisira vaLeopold Takawira, vaMorton Malianga, vaNdabaningistole uye vaRobert Mugabe. Muna 1961 vaNkomo vakatungamira bato iri muhurukuro dzeSouthern Rhodesia Constitutional Conference, idzo dzaive nemutungamiri wehurumende seEdgar Whitehead saSachigaro. NDP yakabva yabhanwa muna 1961. VaNkomo vakabva vaumbawo bato reZimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU. Muna 1962 ZAPU yakabhanwa zvakare, uye vatungamiri vayo vakanzi vaende kunogara kumisha yavo yavakazvarirwa. Asi VaNkomo avo vainge vari kuZambia havana kuendeswa kumusha kwavo. Vakabva vatangawo kurudzira kuti paumbwe hurumende yemuupoteri. Izvi hazvina kutambirwa nevamwe vavo vachitungamirwa naReverend Ndabaningistole vaInoku Dimbuchena uye mutungamiri weTanzania vaJulius Nyerere. Nekuda kwekusawirirana panyaya yehurumende yemuupoteri, vaNdabaningistole vakatungamira kubviswa kwavaNkomo pachigaro kuDar es Salaam kuTanzania. Asi vaNkomo vakabva vaumba bato rePeople's Caretaker Council kana kuti PCC. Muna 1963 vaStole nevamwe vavo vakaumba bato reZANU-PF, izvo zvakapa kuti pamuke kunetsana nekurwisana pakati pePCC neZANU-PF. Izvi zvakapa kuti mapato maviri aya abva abhanwa muna 1964. Mugore iri vaNkomo vakabva vasungwa vakaendeswa kuJeri regona kudzingwa kwemakore gumi. Muna 1974 vaNkomo vakaburiswa muJeri vakaendeswa kuZambia. Panguva iyi pakaedzwa kuita nhaurirano dzakaita seDzeVictoria Falls Constitutional Conference navaIan Smith vaitungamira hurumende yeRhodesia, asi hazvina kubudirira. Izvi ndozvakaita kuti hondo yechimurenga ibva yatanga. Muna 1976 ZIPRA yaitungamirwa navaNkomo neZandla zvakabatana mukurwisa mauto eRhodesia. Hondo iyi yaida vakashinga nekuti kwainge kuine mauto eRhodesia airidza pfuti nepasi achiuraya varwi vehondo yerusununguko. nemuchadenga muvengi aiuya nendege dzehondo dzaikanda mabhambo kune varwi vehondo irisununguko ava. Vamwe vakarwa hondo yechimurenga navankomo vasara vari ivo chete vaiva nhengo yedare rechimurenga varugare gumbo vanoti vankomo vaive munhu aida nyika yake. Mashoko aya atsinirwavo navamax mukandla avo vaiva nhengo yezipra. Vankomo vakabatana navamugabe kuenda kulancaster muna 1979 apo pakazopedzwa hondo. Vamugabe navankomo vakabva vapinda muhurumende yemubatanidzwa kubva muna 1980 kusvika muna 1982. Asi vankomo nevamwe vavezapu vakazodzingwa muhurumende iyi navamugabe vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende nechisimba. Izvi zvinoteera nyaya yekuti pane zvombo zvainge zvawanikwa pamapurazi ezipra. Muna zvita 1982 vamugabe vakatumira mauto e5th brigade ayo ainge adzidziswa hondo kunorth korea vakaenda kunorwisa matebeleland nemidlands. Izvakapawo kuti vankomo vamboendewo muupoteri.
Everything to support our independence right from the beginning to this day, and I get this now from Prime Minister Mugabe sending young men to come and kill me.
Ko chii chakakonzera hondo iyi? VeZANU PF vanoti kune vanhu vainge vapanduka uye zvakabuda mashoko aivo vamugabe vakati mumba mainge mapinda nyoka. Asi vagumbo vanoti nyaya yakakonzera gukura hundi inyaya yekuti vamugabe vanokara masimba.
Asi vamugabe nemhaka yokuda masimba kubva kuhondo kudzikana kugwana vana navana nkomo nokuzogwana vana Stole nokuzogwanesu inyaya yemasimba. Saka ndiye akatanga kusunga vanhu vezapo achida kuuraya.
Hondo yegukura hundi yakazopera muna 1987 apo pakaumbwazve imwe hurumende yemubatanidzwa vankomo vachisarudzwa kuti vaite mutedzeri wemutungamiri wenyika. Ko zvido zvavankomo zvakazadzikiswa here? Amai Emilia Mukaratirwa avo vaiva mutevedzeri webato rezapu vanoti hazvina kuzadzikiswa. Asi nhengo yeZANU PF vakaindinesi paradza vanoti zvido zvavankomo zvakazadzikiswa kuburikidza nekuendesa ivhu kuvatema.
Vanondiinspire nekuti was forthright panyaya dzeminda kuti ivhu rinokosha sei.
Pakuradzikwa kwavankomo pamarinda eHeroes Acre vamugabe vakatenda kuti mufi ainge akazvipira kubatanidza nyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulum.
Mashoko anotevera anoburitsa pachena pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muZambia. Kodzero dzevatori venhau dzinonzi dzave kuvhiringidzwa zvakanyanya nehurumende yeZambia zvichitevera kuvharwa kwekambani inodhindira mapepanhau yePost Newspapers Limited nemusi wa21 Chikumi. Hurumende inoti bepanhau iri rainge riine chikwereta chinosvika mamiriyoni matanhatu emadhora chemari yemitero. Kuvharwa kwebepa iri kwakatevera kushoropodza kwakaitika hurumende kwarakaita hurumende richiti yaitarisa kuti wabuda mbamani pakutevedzwa kwemutemo uyu. Muzinda weAmerica muLusaka mumashoko kuvatori venhau wakati uri kushushikana zvakanyanya nedanho iri. America yakati kuvharwa kwebepa rakazvimirira roga iri kwasara mazuva mashoma kuti sarudzo dziitwe kunoshungurudza mwoyo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International ari kushora hurumende yeZambia nekuvhara bepanhau iri. Mukuru weAmnesty International kuchamepe kweAfrica vaDeprosi Muchena vanoti hurumende yeZambia ingadai yakataurirana nevebepanhau iri kuti mari iyo bhadharwa sei. Hurumende yeAmerica iri kukurudzira hurumende yeZambia, bazi reZambia Revenue Authority nebepanhau rethe Post kuti vataurirane. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muZambia. Vateereri musakanganwa muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kurangarirwa kuri kuitwa mushakabvu vaJoshua Nkomo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Panoita mhirizhonga pabhodha reBate Bridge, vanhu vachiti havasi kufara nedanho rehurumende rekurambidza kupinzwa munyika kwezvimwe zvinhu zviri kutengwa kubva kuSouth Africa. masangano evashandi vehurumende anosunga kuti nhengo dzavo dzicharamwa mabasa kubva svondo rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndekusiyai mina Chris Gande naMavelous Muhlanganya uye.